Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechishanu zviita 1 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vopa maonero akasiyana pamusoro pemakurukota akadongwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vakadzingwa mubato reZANU-PF muna 2014 varugare gumbo vanoti zvinonetsa kuregerera vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti vakakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Sweden neIreland dzinopa Zimbabwe mari yekushandisa mukurwisana nemhirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana kana kuti gender-based violence. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekudoma vari muchiuto pamwe nevanhu vagara vari muhurumende ivaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vapinde mudare remakurukota ehurumende vachiti hapasisina tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara nekudomwa kwakaitwa makurukota ehurumende navamunangagwa nezuro, vachiti vazhinji vevanhu ava vanhu vaiva muhurumende yavamugabe iyo yavari kupemera mhosva yekuondomora upfumi hwenyika. Mumwe wevanhu ava ndivajeffrey Chaitezvi, avo vanoti zvave pachena kuti vamunangagwa vari pasi pemauto.
Kabineti yadomwa naMnangagwa inoratidza kuti nyika ine rutongwa nemasoja, mukatarisa kukwidzirwa kwaitwa Perens Shiri naSB Moyo nevamwe madhara echikuru arimo mukabineti, zvoratidza kuti vaMnangagwa nyika ine iri under military rule. So tinotisi kuna vaMnangagwa, the only solution about Zimbabwe hande kuma elections, we are waiting for a free, fair and credible election. That's the only solution.
Izvi zvatsinirwa navaFrancis Machimbidzofa, avo vanoti vanoona sekuti vaMugabe vaitove nani pamatongero avo pana vaMunangagwa.
Mukatarisa vana Perens Shiri, vana vesemahovheti aisa mukabhineti yake, vanhu vanoziva zvehondo havazi zvekusumudzira nyika, so ikonomi yedu icharamba ichingoparara. Otherwise the Mugabe era it's better than Mnangagwa era, because Mnangagwa atotongera chitororo. Mukatarisa history yake voiye kubva kumashure uko akaparadza vanhu vakawanda kwati 20,000 gukura hundi. Tikamutarisa zvefuti kumashure uko munhu aitobira vafana chaivo makorokosa.
VaCrispin Garatsa vanoti kudomwa kwaitwa Major General Sibusiso Moyo segurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunoburitsa pachena kuti zvakaitwa nemasoja pakubviswa kwavamugabe kwaitova kutora masimba nechisimba kana kuti coup d'etat. VaMoyo avo vaibuda pachivhitivhiti vachizivisa zvaitwa nemasoja pakutorerwa masimba kwakaitwa vaMugabe mazuva mashoma apfuura ndova yakambotungamirira mauto eUnited Nations kuSomalia, uye vari zvakare murume wemutongi wedare repamusoro amai Lois Matanda Moyo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vaSydney Chisi avo vaimboshanda nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, avo vave kushanda vakazvimirira, vanoti chave kutodikanwa ndechekuti veruzhinji vashandise sarudzo dzegore rinouya kudzosera masimba kuvanhu, vachiti nyika yave muutongi hwavari muchiuto.
Ana chinhu chataro chabuda pachena ndechekuti kupinzwa kwemasoja mukabhineti zvaakureva kuti izvo masoja aakuchibva mumabharaki aakuuya kucivilian rule. Ndo vanenge vari makandidates ezano PF muna 2023. Saka Mnangagwa semunhuwo zvake nje handifungi kuti anoramba ari pachigarapo kuti nekufamba kwenguva nokuti masoja achatora acho chinhu chavo.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vaMnangagwa vachazivisa munguva pfupi iri kutevera kuti vachange vari kuvatevedzeri vavo ndivanani. Vane ruzivo nezviri kuitika mukuumbwa kwehurumende vanoti mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga navachinga Dhuve ndo vakatarisirwa kudomwa navaMnangagwa sevatevedzeri vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vanoti makurukota akasarudzwa navamunangagwa haapi vanotarisiro yekuti zvinhu zvichashanduka. Vanotizve mapato anopikisa anofanira kutsvaka mutungamiri wechidiki kuti vachishanda nesimba kuti Zimbabwe iponeswe. Ngatinzwei hurukuru yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Kabineti yava Munangagwa inopedza simba kutaura chokwadi. Mavhiki apfuura vana veZimbabwe pakadzoka vaMugabe pachituro, vana veZimbabwe vakava netarisiro. Tarisiro yavo yakakwidziridzwa. Asi nezvazvoitwa navamunangagwa pakabineti yavo varatidza kuti makudo ndomamwe.
Sei muchidaro?
Varatidza. Ndinodaro nekuti tarisiro yevanhu yanga iri yekuti zvatabva kuhurumende yavamugabe yanga ichingova neutungamiri kana maminista anongopinzwa pazvigaro nokuda kwekuti vasapota bato kana kuti vasapota mutungamiri. Vanhu vanga vachifungidzira kuti iye zvino izvi kuchauya vanhu vanosarudzwa nekuda kwekuti vanogona basa.
Imi manga makatarisira chii?
Nemamiriro anga akaita nyika yedu ndandakatarisira kuti vamunangagwa vachatarisa kuti anogona basa ndiani. Ndanga ndichitarisira kuti vamunangagwa vachatora mukana uno kuunza vanhu vanoziva basa ravo kuti vafambise basa rehurumende kuenda mberi.
Mune zvinoitika zvese izvi munofunga mapato anokwikwidza oita sei?
Mapato anopikisa chaakudiwa kuti aite ndechekuti ngavabatane vatore masimba kubva kuhurumende yeZANU-PF. In fact chanyatsobuda pachena ndechekuti ZANU-PF haisi munhu mumwe chete asi kuti ZANU-PF isystem. Saka kuchinjwa kwavamugabe kuchiitwa vamunangagwa zvakangofanana nekuti mune bhazi risiri kunyatsofamba zvakanaka, mongochinja dhiraivha asi bhazi roramba riri rimwe chete. Imwe nyaya inoda kuti igadziswe kuopposition inyaya yeleadership. Pari kuda utungamiri unenge une simba wechidiki, unenge une simba unoita kuti vatandanisane navamunangagwa munange mutange yesarudzo dziri kuuya.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vanodzidzisa zvematongerwo enyika patswane University of Technology vari parunare muPretoria, South Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vaimbo venhengo yeZANU-PF vakazodzingwa mubato iri muna 2014 varugare gumbo. Vanoti zvinonetsa kuregerera vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe nekuti vakakanganisa upenyu hwavo kuburikidza nekuramba vachivapomera mhosva dzekuda kuvapidigura. Vachitaura neStudio 7 kekutanga kubva pakabviswa vamugabe pachigaro, vagumbo vanoti vanofara kuti zvakazobuda pachena kuti zvavaipomerwa navamugabe aive manyepo, sezvo vaingoti munhu wose aida kuvapandukira. Vagumbo vanotivo vakagadzirira kudzokera kubato reZANU-PF kana vakaziviswa zviri pamutemo kuti vakadzingwa wose vakasununguka kudzokera kubato iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Idanho rakanaka jonga. Ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava neproblem kuti hatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei. Asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje ndijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi. Chiguru chiripo ndechekuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyo havasati vanyaisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei. Saka tichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita. Hazii chinodikamwa ipapo iclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei. Saka ndingangoti ndiyo problem iripo.
Toti mazojekeserwa sezvamuri kutaura izvozvi vagumbo, tingaona here muchizodzokera kuZANU-PF?
Handivoni problem ingavapo nokuti takanga tadziwa nomukuru kusi doda kumpa dukira tuda kumitori ya masimba iza ziri dema za tariti kakuti inima vitipaja ya new president saka andiwe ni problem ilipo aso mkoti tuda utiti uisi se amundu kukoti mungu eda sukuti mnungu zimpoza
kuya o kushanduka kwe utungamiri wa gumbo imima kaku utambira ose
no chini chakanaga zukuru nukuti hii wanu wangu watambura ka chonga wanu wangu watambura haikuwa na kuti ungativi ni kungatongo kwenyika wanu wajungu di parali na parali unutukwa masoja unutukwa warume wakuru unutukwa iye new president wedu Mnangagwa unungutukwa so yaedu zanga yanga sati ya kamira zukanaka
wa gumbo muna anga gara achingo nongezwa muzano PF kubvira munguva yehondo taenzwa wagumbo achinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo vagumbo vangaregerera here vamugabe panyaya iyo
andidi kunyepa kuti ndingangoregererana nike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru upenyu hwedu hwakakangaishiwa zvikuru sana vamugabe hakusiri upenyu hwangu wega kati upenyu hwavanhu vazhinji muna 1977 kuna vakomana vakasungwa vachinzi vada kupandukira vamugabe 1978 kuna vamwezve vakasungwa vakaita sesu tichipidzwa makomba iko zvino ukazouya futi namai mujuru vanatsvangirai vese vaivenzi vanopandukira va saka zvinhu zvinonetsa zvikuru saka hazvisiri izi kuti mungokangamwira munhu haa zvinorema wena zvinorwadza asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo uye somunhu wangaita saivo vamugabe kuti munhu wakura
vanga vari vaimbove nhengo yezano PF varugare gumbo vakazodzingwa vari parunare muHarare nestudio 7
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 PM kusvikana 6:30 PM pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa nevoa dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 AM 4930-15580-6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 PM kusvikana 6:30 PM nemusi wechina tichangezve tichiwanikwa pafacebook page redu revoa shona asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 PM kusvikana 6:30 PM muchitiwana isu pa 909 AM 4930-15580-6080 kHz shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vana vaive vakapakata zvombo zvakasimba chapinda nhasi zvechisimba pane imwe university iri kumaodzanyemba kwakadziva kumawirira muPakistan chikauraya vanhu vangangosvika vapfumbamwe uye kukuvadza vamwe vanodarika 35. Hurumende muJapan yazivisa nhasi kuti mutongi Emperor Akihito vachasiya chigaro chavo musi wa30 Gubvumbi 2019 vachitsiviwa nemwanakomana wavo Crown Prince Naruhito. Nyika dzinoti Sweden neIreland dzakapa Zimbabwe mari inosvika ma3 million ne900,000 ezviuru zvemadhora yekushandisa kurwisa dambudziko rekushungurudzana kwevanhurume nevanhukadzi kana kuti gender-based violence. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mari yakapiwa kuZimbabwe kuburikidza nesangano reUnited Nations iro richashanda nebazi rinoona nezvevanhukadzi nebudiriro pamwe nemasangano akazvimiririra anorwisana nedambudziko remhirizhonga. Vachitaura neStudio 7 nemusi wechina mushure mekuwaniswa mari iyi, munyori mukuru mubazi rinoona nezvevanhukadzi nebudiriro amai Sibusisi weZembe vakati mari iyi ichavabatsira zvikuru kurwisa dambudziko rekushungurudzana iro riri kuramba richikwira. Amai Zembe vakati mari iyi ichabatsira mukushambadza kuipa kwemhirizhonga yemudzimba.
Isi tiri kufara kuti tave part of this program yemari ye 4.6 million. Mari iyoyo tiri kuda kuishandisa kuti tishambadze kushata kwegender based violence.
Vanotungamirira rimwe remasangano akazvimirira rinobatsira madzimai anenge ashungurudzwa remusasa project amai Neti Musanhu vakati serimwe remasangano richawana mari iyi vanotarisirawo ramangwana rakajeka remadzimai nevanasikana. Amai Musanhu vakati vanotarisira kuti mari iyi vabatsire mukufambisa mabasa avo ekubatsira madzimai nevanasikana vanenge vasangana nedambudziko rekushungurudzwa.
Saka isi tiri kufara zvakanyanya kuti gore richinopera kudai tinoziva kuti ramangwana revasikana 2018 tine commitment yekuti support yemadzimai kumashelters edu, kuma one stop centers edu, kuma 24-hour call center, mumacommunity muya matiri kuda kuti mhirizhonga ipere tawana support yakadaro.
Amai Musanhu vakati zvinosuwisa kuti dambudziko rekushungurudzana mudzimba riri kuramba richikwirira munyika. Amai Musanhu vakati pamwedzi kuma one stop center avo vanobatsira madzimai nevanasikana vanodarika chiuru chimwe nemazana maviri vakati vanhu ava vakawandisa zvikuru.
Asi isusu semusasa pamwedzi pega pega mashelters edu ari 10 ari 11 tinosangana tinowana apa 600 women vanenge vari mumashelters imomo. Vanhu vakawandisa zvakanyanya, dzimweni dzenguva inogona kutosvika kuma 1000. Kuma one stop center yedu tinosvika kuma 1200 pamwedzi. Ukati zoda kuti utarise kuti pagore tinenge taona vanhu vangani, vanhu vakawandisa. Saka ndiri kutaura kuti ndofunga iwe neni tine basa, haisi nyaya yemusasa, haisi nyaya yegovernment, inyaya yemunhu wese kuti tideredze mhirizhonga muno munyika medu pamusoro pevanasikana nemadzimai.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited Nations Population Fund Mozhare Choice Damiso vakatova nechivimbo chekuti mari yavakawana ichashandiswa nemazvo kuderedza dambudziko remhirizhonga.
Mari yachapuwa nehurumbende mbiri dzeSweden neIreland. Tinotarisa kuti imari dzichaenda kunobatsira pane zvirongwa zvatiri kuita zvekudzivirira mhirizhonga mudzimba uyezve nekubetsera vanhu vanenge vasangana nedambudziko remhirizhonga mumba. Sekutaurwa kwazvaitwa, mastatistics anotaura kuti izvo dambudziko iro rakakurisa muno muZimbabwe.
Mozvare Damiso vakatiwo zvakakosha kuchinja pfungwa dzeveruzhinji mukuedza kuderedza dambudziko remhirizhonga sezvo ongororo dzavakaita dzichiratidza kuti kuchine vanhu vazhinji vanofunga kuti mukadzi haakodzere kunge akagara zvakanaka. Muumiririri weIreland muSouth Africa Ambassador Liam McGown vakati vacharamba vachibatsira nyika yeZimbabwe mukurwisa dambudziko remhirizhonga. Muumiririri weSweden muZimbabwe Ambassador Sofia Kautop vakatiwo zvakakosha kupedza dambudziko remhirizhonga kuti budiriro yenyika ikwanisike. Mari yerubatsiro iyi, iyo iri kutarisirwa kushandiswa mukati memakore mashanu, yauya panguva iyo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika kucherechedza chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chinocherechedzwa gore rega rega pasi rese kubva musi wa25 Mbudzi kusvika musi wa10 Zvita senzira yekukurudzira dzehurumende nemasangano akasiyana-siyana kupedza mhirizhonga pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 short wave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaGolden Makusha vanoti kunyanga zvo muZimbabwe maita shanduko yeutungamiri, vanhu vanofanirwa kuenda mberi zvine ungwaru sezvo paine zvakawanda zvakakanganiswa zvinoda kugadziriswa. VaMakusha vanoe zvakare nhengo yesangano revana veZimbabwe vari kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America vanoti Zimbabwe haifanirwe kudzokorora mhosho dzaivepo dzekupa masimba akawandisa kumunhu mumwe chete munguva yeutungamiri hwavaMugabe. Vanotiwo hurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa ine basa guru kwazvo kurwisana neuori uye kuremekedza bumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo vari pano pamastudio edu muWashington DC.
Chandinotanga kutanga kutaura ndechekuti iko zvino tiri muhandingati spiriti yeeuforia yekufara kuti zvinhu zvachinja. Zvachinja tazviona kuti zvachinja mutungamiri wenyika. Asi kuenda mberi, I think ndingangoisa muchirungu kuti kunoda kuiswa bhana rakakura kumberi rinonyudzwa rinenge rakanyorwa kunzi proceed with caution. Zvandinotarira izvi ndezvekuti pane zvimwe zvinhu zvanga zviri kukurukurwa mumusangano matangatiri mokuti zvinhu zvinoda kunge zviri zvinoda kugadziriswa. Zvakabva nekumashure kuzvinosanganira kugadzirisa bumbiro remutemo wemunyika kuti chekutanga masimba haafanirwi kunge achipiwa munhu mumwe chete kuti munhu aive nemasimba anga aripo ekuti munhu anoita zvaanoda. Chepiri ndechekuti nyaya dzeuori dziri kutaurwa idzi, hongu kune vamwe vari kunzi vakabatwa vanga vane uori nedii, asi mutemo ngaunge uri unoitwa kuti ubate munhu wese, kwete kuti pane vamwe vasingabatwi nenyaya dzeuori idzi. Then kwozotiwo nyaya yemaelection iri kutaurwa. Pane zvinhu zvinozikanwa nevanhu vazhinji zvainge zvakakanganiswa pamanyaya dzemaelection kubva kwatinobva kuti mapazo anenge achikwanisa kunge achifambisa nyaya dzemaelection anofanira kunge ari maorganization ari independent asiri as aligned to any one particular party, kuitira kuti mangwana maelection kana maresults achinge abuda aonekwa achinzi maresults anonzi anobvumiwa nemunhu wese. Then kwozoti mutemo, rule of law. Mutemo unofanha kunge uchibata munhu wese zvisinei nechigaro chaunacho kuti ndiwani. Kana uchinge wanzwa wabatwa nemhosva, mhosva yako ngaiendeswe nemutemo, yotongwa nemutemo sezvakanyorwa mubumbiro remutemo, kwete kuti vamwe vanhu vanenge vari pamusoro pemutemo, vamwe vari pasi pemutemo. Ngati ndo zvimwe zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa.
Tinoona vanhu vakawanda vanenge vari kuisa tarisiro pana vaMunangagwa. Zvese zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe, munoona vachizvigona here?
Chekutanga ndechekuti tingati vanhu zvavari kutarisira zvinhu zvekuti vanhu vari kufara kuti pane zvinhu zvasumudzwa pamusoro pavo zvanga zvakavatsitsirira. Saka iko zvino vaMunangagwa vanofanira kunge vari kuteerera zvinhu zviri kudiwa nevanhu, zviri kutaurwa nevanhu. Kuti nditi vanogona here kana kuti vagone, ipapo handikwanise kunge ndichitaura, nekuti vaMunangagwa vanga vari vice president, vanga vari minister, vakabata mapato akawanda stereki mumakore apfuura iwaya 37 vachiona zvese zvanga zvichiitika. Saka vanoziva kwatakabva ende iko zvino vari kunzwa zviri kutaurwa nevanhu.
Koyawo iyo nzira yakaita kuti vaMunangagwa vanga vachipinda muutungamiri yekuti mauto akapindira mukutongwa kwenyika, munozviona zviri chinhu chakanaka here? Nekuti chitarisa kuti mune ramangwana zvinogona kuitika zvakare kune imwe hurumende inenge yavepo.
Ndisati ndanyanya kupindura mubvunzo iwoyo, ndinoda kuti chekutanga, I think munhu wese ndambotaura wekuZimbabwe asiri kuZimbabwe, vanhu vari kunzwa kusununguka, kunzwa kufara kuti pave nashanduko muZimbabwe, whichever way that change came. But nenyaya yekuti maitirwo azvakaitwa, bumbiro remutemo rinotaura kuti masoja anokwanisa kunge achipindira kana paona kuti pangakwanise kunge panezoita nyonganyonga munyika inotadzisa vanhu kugara. Saka kana vakaita nezvo nepamusana pemutemo, zvinhu zviripo zviri mutemo and zvakaonekwa kunzi mutemo, vakanga vakaita zviri pamutemo. Asi ndo zvimwe zvatachataura zvive kuti bumbiro racho remutemo iroro rinoda kunge richinyatsoongororwa, rogadzirwa. Kana pane maamendments anoda kuitwa panyaya dzakaita idzodzo, oitwa kuitira kuti zviwanikwe kuti kana mangwana kana zvoitika zvinhu zvinoitika zviri pamusoro above board, because iko zvino zvakaitika vanhu vazhinji ndofunga kunga asingazivi kuti masoja anokwanisa kupindira.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mudiaspora pane remangwana reZimbabwe.
Chandoda kungosimbisa ndechekuti vanhu vese vari mudiaspora, whether uri bato ripi, Zimbabwe inyika yenyu. Zvaitika izvi zvichakonzera shanduko inokwanisa kunge muchikwanisa kuenda kunobatsira nyika yenyu kuti isumuke. Tinozviziva kuti zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziswa muZimbabwe. Saka sevana veZimbabwe ngatibatane tiende tinokwanisa kubatsira nyika yedu.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yesangano revana veZimbabwe vari kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America vaGolden Makusha vari pano pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Iye zvino tombonzwa hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemadzimai anga ari pano pamuzinda weVoice of America.
Nefenyuro yeVOA nezuro yakakokera hurukuro yainzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro iyi yanga iri kutarisa iyo waro uchange uchishandiswa apo nyika iri kuenderera mberi mushure mekugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Regai timboenda kune vamwe vanyarikani vanga varipa musangano uyu kuti tinzwe kuti vakaona sei.
Mashita zita rangu ndaitwa Muzvare Rutendo Mudzamiri. Ndakamiririra organization yevasikana vechidiki inonzi iyo Women to Watch Network. Ndinoona kuti musangano waitika pano musangano wakakosha zvikuru, nekuti unotisimudzira isu vechidiki kuti tivhure pfungwa dzedu kune zvinhu zviri kuitika kunyika yedu yeZimbabwe. Asi chinonyanya kufadza ndechekuti tanga takatsigirwa nevabva kusangano reAfrican Union tadzidza zvinhu zvakawanda chokwadi. Zvimwe zvacho tinenge tichifungira kuti tinenge tichiziva nekuti tinenge tiri munzvimbo yedu diki tichitaurirana pachi zvedu. Asi tikanzwawo mamiriro akaita zvinhu zvichibvira zvakabatanidzwa neAfrican Union zvinotisimudzirawo, uyezve zvinotiita kuti tivhure pfungwa kuti patinenge takuita madecisions sevechidiki tinoita madecisions edu tichiziva kuti takamira papi.
Toenda kuAfrican Union makamirira imisangano guru chaizvo imo muno muAfrica. Mungati imi zvii zvamungatsigirawo vamwe madzimai nyanyai kuti madzimai zvakakosha sei kuti pave nemisangano yakadai takatarisa hurumende yedu idzva ichangotanga kuburwa muZimbabwe?
Mazvita tinotenda. Dr. Arkana Chiombori Kwao ndiri ambassador weAfrican Union to the United States. I have to take time kuti ndikutendei nezvamatiitira nhasi kutiunganidza kwamatiita. Kutanga nekuti ngatiti makorokoto kuna vaMunangagwa for being our president wedu wechipiri since she independence. Saka izuva idzva muZimbabwe. MaZimbabwe tiri kucelebrate zvachose. Imimi vepa Voice of America matiunganidza kuti tinyatsotaurana tuye padare redu semaZimbabwe tichitaura nauriranda dzemuvillage yedu. Nyaya yevakadzi inyaya inokosha. Ukataurira mukadzi nyaya unenge waudza mhuri yese. Ukaita empower mukadzi unenge wa empower muri yese. Tine example ye youth yedu ispanapa. Performance yatiitira ndizvo zvinoita kuti isisu vakuri tinzwe kufara kuti chii basa ratakaita riri kufamba zvakanaka. Uyewo tichivataridzira tinoziva kuti chii upenyu hwedu, future yedu ichange yakachena because tine vai ma youth yedu akaita saizvozvo. Kuno kuAmerica ta realize kuti ma women in diaspora they are yearning kuti manje toito sei kuti tibatane nemamwe madzimai ari kumusha. Saka tatanga musangano unonzi Pan African Women Association yekuti ibatanidze vakadzi ve diaspora. Kune ma program ariko already ku Africa anonzi AWEP, which stands for African Women Entrepreneurs Program. The chapters atori established kuma different countries. Problem yavanavo my members of AWAP is market. Isituru kuti zvavari kugadzirisa kuAfrica. Isusu vanhu vakadzi veAfrican diaspora tikauya pamwe chete. We are a huge market. Yokuti madzimai ari kuAfrica anenge ane zvavanoda kutengesa. Isusu tiri market. Asi hatisi kuita take advantage yezvinhu izvozvo. Tinofanirwa kuti tiuye tiite mushandira pamwe chete kuitira kuti nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu, kontinendi yedu yeAfrica tiitore back. Vamwe vese vanobva kunze vari kuuya munyika yeAfrica vachitora upfumi hwedu. Isusu takangotarisa takuti ngazvipere. Nyika yedu ndeyedu. Isu madzimai toda kuita lead decision yokutora nyika yedu back. Saka kuti tive united, that's where kwazvinotangira.
Aiwa tinokutendai. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dza 7 PM manera anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.